Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina kubvumbi 5 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe iri kukurudzirwa kuti ichengetedze kodzero dzevana vachiri pasi pezera ava vari kushandiswa muminda yefodya zvisiri pamutemo. MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti pane vachiri muchiuto vari kushanda kuZEC. Zvainoti izvi zvichaita kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dzisina kujeka. Vanhukadzi vakawanda vochema nerekuti havasi kuwaniswa mikana inokodzera kuti vakwikwidze musarudzo nepamusana pezvimhingamupinyi zvakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe iri kukurudzirwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuti ichengetedze kodzero dzevana vachiri pasi pezera ava vari kushandiswa muminda yefodya zvisiri pamwero. Sangano iri raparura gwaro reongororo yarakaita pakushandiswa kwevana vadiki mumapurazi efodya munyika. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti vana vari kushandiswa mumapurazi efodya zvinoita kuti muchetwawe nikotini upinde muganda ravo uchikonzera zvirwere. Vamavhinga vanoti sangano ravo rayambira hurumende pamusoro pezvirwere izvi uye kuti idzike mitemo yakasimba inobatsira vana ava uye vanhu vakuru vari kushanda vasina kupfeka mbatya dzinodzivirira muchetura uyu. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamavhinga kuti tinzwisise nezveongororo yavo.
Sangano redu reHuman Rights Watch rabuditsa gwaro pamusoro pechild labor muminda yefodya muZimbabwe. Matakaona kuti vana vari kushanda muminda yefodya zvinovhiringidza utano hwavo, nekuti kubata fodya kwevana kunoita kuti vakanganisike neunye hunenge huchibuda mufodya. Zvakarewo mishonga inoshandiswa muminda yefodya haina kunaka, inokanganisa nekukuvadza utano hwevana. Takaona zvakare kuti mitemo yenyika haina kusimba zvakanaka zvekudzivirira izvi kuti zviitike kuvana.
Zvimwe zvezvirwere zvamakawana zviri kubata vana nenyaya yekushanda mumapurazi efodya zvingaita sezvipi?
Zvinoitika pane chirwere chikuru chinobva mufodya, mukubata fodya ingava nyoro kana yakaomeswa kana painopiswa paya paya, chinonzi pachirungu nicotine poisoning. Zvinobudikidza nekuti dzimwe nguva kana vana vachishanda muminda vanenge vachinzwa kuperezeka, kupera simba, kuda kurutsa kana kusvotwa kana kuita sevane nyongo. Ndo zvimwe zvinocherechedzo inotaridza kuti panenge paine chirwere ichocho.
Yambiro yamaisa kuhurumende ndeipi?
Yambira kuti vanofanira kunge vaine mitemo yakadzama inorambidza kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere vashande nefodya zvachose, nekuti fodya inokuvadza utano hwevana.
Hurumende pane zvayati yataura here?
Hongu, takaita misangano mazuva maviri apfuura nemakurukota ehurumende. Tinotenda kuti gurukota rezvemitemo vazviyambi zviyambi vakatitaurira pachena kuti zvavanozvigamuchira, uyezve pakuvandudzwa kuchaitwa mitemo vanenge vachionawo kuti zvingagadziriswa sei. Zvegurukota rezvedzidzo Profesa Mazima vakatitaurirawo pachena kuti vanozvigamuchira.
Kana tukatarisa magariro evanhu pamapurazi efodya namamwe mapurazi akasiyana siyana, munoona sekuti vabereki pachavo vangakwanisa here kuregeresa vana vavo basa muminda efodya?
Isu takaona kuti kusaziva kazhinji kunoita kuti vabereki varege vana vavo vachibata fodya, vachishanda nefodya. Nekuti zvichida vazhinji vachada vataitaura navo isu vanga vasingatozivi kuti fodya inokanganiswa nenzira dzipi, kana kuti kubata mashizha efodya kuiisa paganda zvinogona kuti umwe hunye neuturu hupinde muganda hugopinda muropa nemuuropi, vanga vasingazvizivi. Saka takatozovajekesera.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadhiwa mavhinga vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7. MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti pane vachiri muchiuto vari kushanda mukomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, zvinonzi nebato iri zvichaita kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dzisina kujeka. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Richard Tsvangirai House muHarare, apo paizivikanwa pachinzi paHarvest House, vachamisa vati pavashandi vose vari muZEC pane zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana zviri kushandira komisheni iyi zvavanoti hazvizi pamutemo. Vachamisa vati izvi ndizvo zvezvimwe zvavakatarisira kuzeya nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano wavakakumbira mutsamba yavakanyorera mutungamiriri wenyika. Vachamisa vatiwo kana nhona dzavainadzo panyaya yokuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo dzisina kugadziriswa, havasi kuzopinda musarudzo idzi.
Semusangano wevazhinji webato rinomirira ruzhinji rwemunyika muno kudarika mamwe mapato ese, hatizobvuma nyaya yekuti munyebwe kunzi mune election munyika kana kuti sarudzo. Pasina sarudzo dzinoinda pachikero chatinowirirana, ndo zvakarwira madzikoma edu nehanzvadzi dzedu. Vana baba vedu zvavakatamburira, vakatamburira kuti kuve nekodzero dzevanhu gutsaruzhinji. Ndo zvinhu zvatoda kuti tidzokere pazviri izvo. So hatisi kuzobvuma nyaya yekuti kunonzi kunoitwa sarudzo dzisiri pamurau unodikwa nebumbiro remutemo kana zvinowirirana nevana veZimbabwe. Kureva kuti tinoramba, kana taramba hatirambi kupinda musarudzo, tinoramba tikuve nesarudzo.
Mutauriri wavachamisa Valuk Tamborinyoka vati bato ravo rakatoita tsvagiridzo iyi vachiti vachaburitsa mazita evari muchiuto ava, avo vanoti vari kushandira ZEC.
Semusangano takava tine timu yakaongorora sekretariati yeZEC, tikaona kuti 15% kana kuti 15 muzana pavashandi vese vari muZEC sekretariati vakanga vari muchiuto kana kuti vanotoshandira chiuto. Izvi zvinova zvisingafaniri kunge zvichiitika nekuti vashandi ava vanofanira kunge vakachena, vari vanhu vari impasha, vari neutral, vasina kumbobvira vakashandira hurumende.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC panyaya iyi sezvo sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati vanga vari mumusangano patavabvunza nezvenyaya iyi, asi masvondo mashomo apfuura. Amai Chigumba vakaudza vatori venhau kuti muZEC maive nevashandi vaimbo vemauto, mapurisa uye magadhijeri vanosvika zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana, asi vamwe vashandi veZEC vasina kuda kudomwa nemazita vatataura navo vabvuma kuti mune vachiri muchiuto vavanoshanda navo, kunyange hazvo vati havanyatsoziva uwandu hwevanhu ava. Zvichakadai, Muzvare Linda Masarira, avo vari kukukwidza vakazvimirira muHarare Central musarudzo dzeparamende, vaudza Studio 7 kuti kana chiri chokwadi kuti muZEC mune vari muchiuto, uku kunenge kuri kutyora bumbiro remitemo zviri pachena.
Masoja anofanirwa kuti aburitswe kuZEC, iyo inoongorora kuti masarudzo inenge ichifamba sei, nekuti kana tatarisa bumbiro remutemo rinotaura zvakajeka kuti ZEC inofanirwa kutungamirirwa nekushandirwa nevanhu vakangozvimiririrawo, vasina bato ravakamiririra, vasina mauto avakamiririra. Nekuti kana takunopinda musarudzo, isarudzo yevanhu, yekuti vanhu vasarudze vakasununguka mutungamirirawo avanoda kuti avatungamirire mukati menyika ino.
Muzvare Faith Musarurwa, avo vari kuda kukwidza sarudzo dzeparamende vakamirira MDCT, vati amai chigumba, vanofanira kubuda pachena kuti vanhu vavanoshanda navo kumahofisi kwavo ndivanani. Vatiwo kana Zeki chida kuti pasave nemakakatanwa pane zvichabuda musarudzo, inofanira kuti vanhu vanoshanda mumahofisi ayo vave vanhu vanobvawo kumapato akasiyana siyana.
Zek inofanira kuti palist revanhu vese vari kuita zvemaelections vanosenzera Zek, kuitira kuti all political parties dzigone kuita mainvestigations adzo dzoziva kuti uyu background yake yakamira sei, uyu background yake yakamira sei. Because izvozvi sekutaura kwatiri kuita masoja iyayayo atori munzvimbo, atori maareas mavachange vachimonita maelections under Zek, vane zvavari kuita zvekuti vatogadzirire kuriga. Saka handiri kuti chigumba ngangoti palisite mawekazes ekuzeki tira investigate oisuse is opposition parties.
Sangano reZimbabwe Democracy Institute rakaburitsa ugwaro gore rapera rinoratidza kuti vari muchiuto vakapinzwa mumapazi akawanda ehurumende kusanganisirawo nemuzeki. Pasi pebumbiro remitemo, Zeki haibvumidzwe kupinza basa vanhu vachiri kushanda muchiuto, muchipurisa kana wamamwe mapazi ehurumende. Asi vakasiya basa muhurumende, mungave muchiuto kana muchipurisa nemamwe mapazi ehurumende, vanobvumidzwa kushanda muZeki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo nyika iri kugadzirira sarudzo dzichaitwa gore rino, vanhukadzi vakawanda vari kuchema nerekuti havasi kuwaniswa mikana inokodzera kuti vakwikwidze musarudzo nepamusana pezvimhingamupinyi zvakawanda. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano rehashtag This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigail Mpambi, vanoti vanhukadzi vave kushaya mikana yekupinda mune zvematongerwo enyika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Muzvare Mpambi vanoti vanhukadzi vari kuodzwa mwoyo nemabatirwo avanoitwa, zvikuru nevanhurume, dzimwe nguva vachishungurudzwa.
Nyaya inoitika ndeyekuti vanhu vanotarisa kumashure. Totarisa kuti kune mamwe madzimai akati tangira mberi, chii chavakasangana nacho, ndepapi pavazova, kubvira kune vakaenda kuhondo vacho kusvika kune vatanga tati vakatibatirawo matomo, kusvika tichitarisa even mugovernment positions chaimo chaimo, maministri ane musoro havaapiwi, asi vanhu vanotambura vanhukadzi. Saka izvozvo zvega zvakatokwana kuti zvitaure kuna vamwe kuti toenda here uku kana kuti torega. Tozotarisa nyaya yemhirizhonga, mazita aunoti ukapiwa kana ukange waenda kumusoro, inyaya yesociety yedu yatingati kaucha, yekungozviudza kuti hai madzimai ndiye kukicheni, ukaona adai so azongwarisa azodai.
Munyori mukuru weboka reWomen's Committee musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, amai Barbara Tanyanyiwa, avo vari kuda kumirira Bulawayo Metropolitan bato reMDCT pasi pechikamu cheproportional representation, vanotiwo kushaya mari nderimwe rematambudziko akatarisana nevanhukadzi vanenge vachida kupinda mune zvematongerwo enyika.
Usati waapply semudzimai kune mari dzinodikanwa, vakadzi vanenge vasina mari. Then kuumba uku tinowanika futi vana baba, madzimai aya ana baba kumba vane maproblems yekuti vana baba angabvumidza mukadzi kuti enda hako unoita MP, ivo vachisara vari kumba baba vanotozongoona ungativo vanofila threatened. Saka ndo maissues ari kunetsa madzimai even chero nemayouth vasikana. Tiri kuwanikwa vasikana navo vane maproblems angongofanana needu madzimai. Pari kunzi 20% yemayouth tiri kungowanikwa vari vakomana vega, vasikana hapana.
Muzvare Natasha Karimakwenda, avo vari kuda kukwikwidza pachinzvimbo cheukanzura vakazvimirira vega, vanotiwo vanhukadzi vanopinda mune zvematongerwo enyika vanosangana nezvimhingamupinyi zvakawanda, vachiti vakaona zvakanaka kuti vakwikwidze vakazvimirira vega nekuti mapato akawanda hanyatsotsigira vanhukadzi vanoda kupinda pazvigaro zvakasiyana-siyana. Asi Muzvare Karimakwenda vanoti havaone kuve nemari chiri chinhu chakakosha pakuda kuve mutungamiri mune zvematongerwo enyika.
Chinhu chakakosha ndekuti munhu anofanira to have ideas for the country, kwete kuti munhu ane mari. Because munhu ane mari anogona kupinda mupublic office achibira mari yacho to add on to what he or she has. Saka it's the condition of your heart. Are you in love with your country? Kana unoenda kucommunity yako uri kutarisei uri kutarisa kuti vanhu havasku karamoshe. What are you looking at exactly?
Mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Jesse Majome vanoti kunze kwekuvhiringidzwa nenzira dzakasiyana siyana nevanhurume, rimwe dambudziko revanhukadzi inyaya yekuvhiringidzana pachavo. Muzvare Majome vanoti sezvo vanhukadzi vakawanda munyika kupfuura vanhurume, vanofanirwa kushandisa mukana uyu vachitsigirana mukupinzana muzvigaro zvematongerwo enyika.
Vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika vakasimba, vane nguva vachingorwiswa mumapato akasiyana siyana. Pane zvetingati pachirungu anonzi maexcuse ari kushandiswa, zvomboita kunge ndezverudzi asi zvozoita kunge ndezvezera. Asi tikazviongorora, inyaya yekuti vanhukadzi vari kurwiswa, vari kukamurwa vachibviswa vachihwandwa kuseri kweminwe iyoyo yerudzi kana yezera kana yekuti haakungori kungokwikwidzana mumapato. Dai tatingwarei tashanda mwechete tauno tingete sei kuti kuti mkana takaigadzira iripo yekuti mbumbiro titore 50%. Atizo tori 50% kana chimhanya chichindo tsondana pakakona chirega mwe kwese. Iripo nzvimo atitore idzozo tunoti tingaite sei.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Women Lawyers Association, amai Setule Ncube, vanoti zvakakosha kuti vanhukadzi vapinde muzvinzvimbo zveutungamiri nekuti ndo anonyatsonzwisisa matambudziko akasiyana siyana avanosangana nawo zuva nezuva. Amai Ncube vanoti panofanirwa kuve nemitemo yakajeka inotsigira kupinda kwemadzimai muzvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika.
Tinofunga kuti kufanire kuti tive nemitemo yakava clear inovumira kuti women and men have equal opportunities to participate and kuti mitemo yacho ive implemented in such a way kuti they can participate freely. Government nezek vanofanira kuti vaichite milestones kuti nguva yakadai tinota kuti kuve nezvinhu zvinoshowa kuti these are the steps we are taking to ensure that there will be equal opportunities.
Asi amaita nyanyi vanoti mitemo inobatsira kusimudzira vanhukadzi yavepo uye chinodiwa chete ndechekuti mitemo iyi ionekwe kuti yanyatsoshanda.
Tinozova kuti mapolitical parties akavanda vane maconstitutions anotaura nezve 50-50 gender equality. Asi tikazvitarisisa haizi kunyatsokubatwa zvakanaka nyaya iyi, haizi kuimplementwa. Tinoziva tese kuti chinhu chinonzi power chinhu chinotapira, saka hakuna munhu anoda kuti ahende power easily kuno umwe munhu. Saka tiri kungowanikwa tichingoramba tichingotenderera tiri panzvimbo imwe chete. But nyaya yegender equality tachida kutoti chero zeki chaiyo ngaitarise pati inounza macandidates isina kubalansisa gender ngaidzoserwe, vaende vandogadzirisa nyaya idzodzo nokuti gender equality is now it's a right, it cannot be negotiated. Saka maparties anotongofanira kuti aite implement nyaya yegender equality.
Kune chirevo chekuti ukasimudzira munhukadzi unenge wasimudzira nyika yose. Madzimai anoti zvakakosha kuti pave nematanho akajeka anobatsira kuti vanhukadzi munyika vapinde muzvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika. Madzimai akawanda anoti kana izvi zvikasaitwa, kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi munyika kuchangoramba zviri zviroto. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani ya Facebook inoti kambani ya chipanga mazano inojikidzana nemutungamiri weAmerica wa Donald Trump yakashandisa zvisiri pamwero mashoko evanhuwo zvavo vanodarika mamiriyoni makumi masere nevanomwe musarudzo yemutungamiri wenyika dzakaitwa muAmerica muna 2016. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varumbidza Mexico iyo yakwanisa kumisa vanhu vanga vachida kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. Vachinyora paTwitter vaTrump vati Mexico iri kuratidza kuti ine mitemo yakasimba pakubuda nekupinda kwevanhu munyika. Panguva iyo mapato anopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira vari kurwisa pamwe nekukurudzira kuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika dzazvigere, veZANU-PF vari kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru mubato iri zvinofanirwa kutangawo zvabviswa. Munyora anoona nezvemitemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti kubviswa kwezvirango kunobatsira bato ravo kuti rizokwanisa kuenda kunyika dzekumawirira kunotsvaga rutsigiro kana vari kunze vakabvumidzwa kuvhota vari kwavari. VaMangwana vanoti vose ZANU-PF vakatozivisa vemapato anopikisa kuti havasi kuzobvumidza vari kunze kwenyika kuvhota kana zvirango zvisati zvabviswa. Asi munyori mukuru muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vanoti ZANU-PF ndiyo yakakoka zvitarafu kana kuti zvirango izvi kuburikidza nekutonga kwayo nedemo. Vanoti ZANU-PF ndiyo inofanirwa kuona kuti yagadzirisa zvakamboshevedza zvirango izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tatanga nekubvunza vamonzera kuti zvii chaizvo zvavari kuti zvigadziriswe.
Ndotanga nezvatakawirirana. Takawirirana nenyaya dzekuti hatifane kuva nemhirizhonga pasarudzo dzedu. Tikawirirana zvakare kuti panofanira kunga paine code of conduct inodhila nekuti vanhu vanobehave sei kana takuenda pamaelections. Inobatawo madzishe, masabhuku, pamwe chete nemauto. Asi kune zvakati kuti zvisati zvapera kugadzirwa. Chekutanga isu tiri kuti ngakuve neaudit yevoters roll. ZEC iri kuti audit iyoyo ngaiite internal. Saka izvozvo hurumende yakaramba. Saka hapana chibvumirano panyaya yeaudit yevoters roll. Chechipiri inyaya yekuti panodhindwa mapepa ekuvhotera atinoti maballot papers aya, tiri kuti isu hatisi kuda kuti tinge tichidhindawo kwete, asi tinofanira kunge tichikwanisa kuobserva kuti padhindwa mapepa mangani. Saka ipapo zvakare hurumende yakaramba. Tikati isu ngatibvisei vanhu vechiuto nechiCIO vari muZEC. Izvozvo hurumende yakaramba zvakare.
VaMangwana, munoti iwo
tanga paine nenyaya yokupedzisira yataura.
Pindurai.
Hamuna munhu weCIO ari kuseva muZEC right now. Asi kune vanhu vaimboshandira chiuto neCIO vakatsvakawo basa samaZimbabwe vakainterview avo vakavapiwa basa neZEC. Saka iyi haisi nyaya. Asi kana vaine vanhu vari kuseva muCIO, vari kuseva kuarmy right now, vari kusevenzera ZEC, havana kuzviunza patable painterparty discussion. Tine forum yatakaitana navo Monzora yatinosangana mapato ari matatu tichitaura zvinenge zvichinetsa. Iyi nyaya yekuti kune vanhu vari kuseva kuCIO nokuarmy vari kusevenzera ZEC haindina kumboinzwa. Asi ndakanzwa kuti vari kutiwo havari kunzwa munhu anonzi retired so and so ari muCIO. And I think they have to violate my constitutional rights avanhu ivava because the right to be employed after leaving service with those state institutions.
VaMonzora, imi mune humbo here fanika kune vanga vari muchiuto nevasori vakushanda zvakare muZEC?
Hongu tinawo, uyezve Mai Priscilla Chigumba vakataura iwo kuti 18% yevanhu vari muZEC vanhu vakange vari muchiuto. Isu hatisi kuti vanhu ivavo havafaniri kuwana basa anywhere, asi tiri kuti vanhu ava vanga vari masoja aya havakwanisi kunge vachishanda kuZEC nendava yokuti muna 2002 pakaburitswa mashoko nemagenerals earmy yeZimbabwe akataura iyo kuti awazo saluti munhu asina maliberation war credentials. Vamwe vevanhu vaakuzeki iko zvinezvi vaitoshanda kuami kwacho. Saka maorders aya akapiwa vanhu ivavo vakadeployiwa kubva kuami vakanoshanda kuzeki. Ndio vanhu vatiri kuti ngavabve ivavo nekuti vakaenda kuzeki vaine chinangwa. Asi chimwe chikuru chiripo ndechekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanofanira kuwane kodzero yekuvhota. Iko zvinezvi havasi kuvhota vanhu vari kunze kwenyika nokuti vari kunzi muri kudiaspora. Tiri kuti isusu pasarudzo idzi ngatikokeiwo vekunze vana SADC, vana AU nana United Nations vaite guarantee kuti pari kuitwa mavhoti apa mauto haasi kupindira pamavhoti iwayo. Zvinhu izvozvo tikangozviita chete Zimbabwe yedu inofamba zvakanaka. After all vamunangagwa vacho vakati tiri kuda sarudzo dzakachena. Asi iko zvinezvi kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi vanhu vemilitary intelligence vapinzwa mumaruwa umu vachinzi endai munoongorora kuti mugozo kambenera ZANU PF. Izvozvo zvakashata izvozvo.
Vamangwana
vamonzora ngavazive kuti ZANU PF ine machinery yekuzvikambenira. It does not use the military for campaign. Ndosaka izvizvi ndiri kumusha izvizvi ndichitogadzira kutsvaira MBC. Ndiri kutokomanda ini nevanhu veZANU PF kuti tove na safety to win. We don't need the military to campaign for us. Let them be assured kuti ticharova na fair game. Vanokunda vokunda kuchivavo chiva. Tichikumbira vanhu abereki vedu kuti vavhote pasina anomanikidziwa. Nyaya yediaspora vote hatigoni kuita diaspora vote kana kune international sanctions. Inyaya takatotaurana kuti vamonzora tangai maanondibvumidzavo kufamba kuchienda kuLondon ndichiendawo kuUnited States pasina marestrictions samafambiro amunoita. Ivo vani kuenda kwavanoda kunoona vanhu vari kudiaspora, isu tinorambidzwa kuenda. Saka how can we have something chokuti vamwe vanoenda kuUK, vanoenda kuUnited States, vamwe vabvumidzi kukwatira diaspora vote? Totatambo vagumbobvisa matravel restrictions, vobvisa masanctions. Kana zvakaro we can discuss that matter. Takatoramba kuti haiendi paagenda for as long as paine masanctions.
Vanga vari munyori anoona nezvemitemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare kwaChivi kumasvingo neStudio 7. Manzwo zvakare kubva kumunyori mukuru muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevatsigiri veStudio 7 kuti vari kuti kudii pamusoro pekushaya kwaamai Winnie Mandela vekuSouth Africa.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tangatiri kupa mukana kuvatsigiri vedu kuti vawanikwe ivo vachipa mazwi avo enyaradzo kumuri yaamai Winnie Madikizela Mandela. Regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vacharangarira amai Mandela sei.
Ndini baba Emmanuel Musanga, ndiri kuRepublic of South Africa, Tabazini. Ndawa kurwadzikana nerufo rwamama Madikizela Mandela. Asi tinochifadza upenyu hwavo because we are celebrating mabasa avaita. Vaikurudzira vechidiki kodzero dzevakadzi vese yetino zvitenda izvozvo.
Mabasa api avakabata amuri kuvarangarira nawo?
Zvimwe tiri kunyanya zvandiri kunyanya kurangarira upenyu hwavo vaizvininipisa zvakanyanya. Kubva pakasungwa wababa Mandela vachienda kuzere, ivo havana kuda kuchinja upenyu hwavo. Vangogara kusoweto kusvika chero iko zvino pavatorwa naMwari.
Hello Magadijen.
Aiwa, tiri wadii? Tiri kutaura nani?
Kutaura na Tinashegwa.
Ehe, tiri kutaura ne muri kupi?
Kutaura ndiri ku Joburg.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma Tinashe.
Tinongoti dzororai murugare, tarasikirwa zvikuru. Ndimai vakarwira rusununguko rwenyika, tinongoti dzororai murugare.
Muri ikoko kuSouth Africa tangatiri kuona mapato akasiyana-siyana achienda kunochema amai Winnie Madikizela Mandela. Munoona zvakadai zvichipawo dzidziso ipi kuZimbabwe kuti gamba ringachemwe here nemapato akasiyana-siyana?
Ya, zvinotipa dzidziso yakanyanya zvisingaiti. Kuti isusu semaZimbabweni tofanira kuchevawo magamba tiri mabato akasiyana kuti chete chipamu chete nukuti zvinora tida kubata na kwenyika.
Kana musati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Musakanganwa chirongwa che round table na 8 p.m. apo tiri kutarisa kusacherechedzwa kunonzi kuri kuitwa vanhukadzi vanorwira kodzero dzevanhu. Ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.